Musangano uyu uri kutanga mangwana uchipera nemusi wechishanu kuCape Town International Convention Center. Ko, Zimbabwe pane chainobuda here pamisangano yakadai sezvo mutungamiri wenyika vanga vachangobva kumusangano weTokyo International Conference on Africa Development kuJapan. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti misangano yakadai yakakosha zvikuru kuZimbabwe.
World Economic Forum inzvimbo inoenda kuti vanhu vasangane vanoda kuona kuti vangawana here mukana wekuti vagowana nzvimbo yekuinvesta. Saka vaya vanenge vaine nzvimbo dzavo dzokuinvestira kana zvinhu zvavanazvo zvinoita kuti mamwe vainvestors auye, ndoko vanoenda kumusangano yovono vachiongorora vachikuti mukana iwoyo unogona kubuda sei.
Mashoko aya atsinirwawo navaGilbert Mponda vanova muzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU-PF.
World Economic Forum ndopa yapatinowana mukana wekusangana nedzimwe nyika dzekunze nekuratidzawo kuti tiri kuedza kuve nyika inoshanda nedzimwe zvakanaka isina boboto nemunhu, inoedza kuti inge ichitaurawo zvainofunga nemaonero ayo nekunyatsotsanangura kuti chii chiri kutinetsa. Ifanike iri tingati nyaya iyi yatingoti zvirirango zveupfumi zvatakatemerwa nenyika yeAmerica neEU. Zvinhu zvokuti paforum yakadaro tinonyatsonoexplaina nyaya yedu zvizere tichiziri kuti kanganisa pakati nepakati nepakati.
VaJokonya vati Zimbabwe inofanira kunyatsouya nemazano akajeka kuti iwane chouviri pamisangano yakadai.
Ini chikuru chandongode taita senyika ndechekuti icho ngatitengese Zimbabwe kuti ive noita kuti vanhu vazhinji vaifarire kuda kuzoinvesta muno. Tirege kuda kukombeana vava vakatobudirira kare. Saka totofanwa kutowana nzira dzokuti deta vanhu vawana mukana wokupinda muZimbabwe nawo kana kudzikisa mutaxi yedu kuti vanhu vagoatractika kuti vapinde. Zvimwe zvavava vaita zvanaka vakabvisa ma51% aya anga achinetsa indigenization anga akanganisa investment. Izvozvo zvinokodzera.
Asi mumwe muteedzeri webato rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti misangano iyi kuteya nzou neriva.
Hapana chinobuda pakuWorld Economic Forum, just like hapana chakabuda kuTICAD kuJapan, just like hapana chakabuda kunzendo dzese dzaitwa naMnangagwa dzinopfuura 45 trips dzakosta idzo more than 160 million US dollars. Hapana chinobuda nekuti Zimbabwe iri kujuja ropa repolitics tisina kumira mushe. So hakuna businessman anopinda makaora kudaro, anopinda munotyisa kudaro, because capital is a coward. Uyezve even ukada kupinda mari yacho hauiwane. Who invests in a situation in a country which doesn't have money? Who invests in a situation unoisa mari yako ari mayusa 2 minutes apinda mayusa yatodota yatomarisina musoro? So zvana Munangagwa zvokuti vamhanya kuku vamhanya uku hazvina kana maturo. It's a waste of time, it's a waste of money, it's a waste of resources.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotivo aone Zimbabwe ichibuda nechinobatika pamusangano uyo.
Dai aibatsira tingadai tisiri mudambudziko ratinaro isi. Mukayeuka kubva pakauya hurumende yavaMunangagwa, paitwa misangano yakadai yakawandisisa yeJapan, yeChina, yeEurope, yakawanda misangano yakadai America, kuMozambique yakaitwa gore rangu rapfuura izvi. Asi haisi misangano iyi inoshandura zvinhu. Zvinoshandura zvinhu ndezvatinoita isusu tiri kumba. Saka hazvigadzirisi zvinhu zvemuZimbabwe, nekuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinogadziriswa chete kana vanhu vemuZimbabwe vagara pasi vataurirana.
Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira kudyidzana munyaya dzezvekutengeserana kuburikidza neumhizha hwechizvino zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.